Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vatereri, tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wechishanu kukadzi 28, 2020. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tandonoka Wande, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Chinonya kutinetsa ndechekuti hatingagoni kuti tipinde matambudziko akaita seiona kuda kurumbimbira kubva munhu umwe. Tinofunga kuti dhamu rake ndo rakakosha, zvifuwo zvake zvemufambo rake ndo rakakosha. Ngatikoshesei upenyu hwevana vedu nemaresidensi emuno.
Vagari vekumasvingo vochema-chema negurukota riri kupomerwa mhosva yekutora mvura yeguta richiendesa kupurazi kwaro. Zimbabwe neBotswana zvonyorerana chibvumirano chekudyidzana. Vanhu vochema-chema nenyaya yekuti vauye nezvitupa kuzotenga upfu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vagari vanosvika zviuru zviviri vemuward 1 ne2 mudhorobha remasvingo vonyorera gurukota muhofisi yavakembo Mohadi, mumwe wevatevedzeri vemutungamiriri wenyika vaDavis Marapira, tsamba yenyunyuto vachiti vabvise dhamu ravakavaka murwizi rwemucheke zvave kutadzisa mvura kuenda kudhamu rinopa guta mvura remutirikwi.
Mugwaro iri vagari vanoti kuvhara kwakaitwa mvura kuri kukonzera kushomeka kwemvura mudhamu remutirikwi, izvo zvinozoita kuti vatarisane nedambudziko remvura, asi vamarapira vachidiridzira havo purazi ravo. Vagari vanoti vakaendesawo gwaro iri kuhofisi yegurukota remasvingo vaEzra Chadzamira pamwe nekukanzuri yemasvingo kuti vataurewo navamarapira kuti vasavharire guta mvura. Vaterenzi Gutuza, mumwe wevakasaina gwaro iri, vanoti vakapa vamarapira vhiki mbiri kuti vaputse dhamu ravo mvura iyerere zvakanaka.
Gwaro redu tatichida kuti minista vataurira nevamwe vavo kumusoro ikoko vakwanise kuputsa dhemu yavakavaka muna Mucheke. Noti iko zvinezvi zvavatotipa dambudziko kuti mvura muna Mutirikwi haichatopindi. Iko zvino mvura ishoma nekuda kwekuti iri kubatikwa kudhamu kwavo ikoko. Saka isu sevagari tiri kuvapawo 2 weeks kuti vagadzirise nyaya yavo. Kana vakakona hanoona kuti tichatopinda mustreet kuti tione kuti tingazviita sei kuti vabvise zvinhu zvavo izvozvo.
Vamwe vagari vanoti nekusaerera zvakanaka kwemvura yave kunjenga mune dzimwe nzvimbo zvopa kuti itambiswe nevana vachityira kuti panogona kutanga kupararira zvirwere sematauro emumwe mugari vamasimba mutsvairo.
Kuno kuward 1 ne2 kurengi kuvhara kwakaita mvura nevamarapira kunotikanganisa zvikuru nekuti mvura yakuita shoma munzvimbo dzatinogara. Zvinova zvinogona kukonzera zvirwere zvakaita sekolera, setyphoid. Saka isu chimwe chinonya kutinetsa ndechekuti hatingagoni kuti tipinde matambudziko akaita seiona kuda kurumbimbira kubva munhu umwe. Tinofunga kuti dhamu rake ndo rakakosha, zvifuwo zvake zvemufambo rake ndo rakakosha. Ngatikoshesei upenyu hwevana vedu nemaresidensi emuno.
Takaupgrade kuye muna Mucheke River to support mvura inoirigeta 250 hectares zvechibage zvewit. Mvura iyoyo tinoishandisa kudiridza 250 musummer season, tinoishandisa kudiridza 200 hectares muwinda. Tinokohwa chibage chiri over 1,000 tons chinoenda mugmb yamasvingo chinoraramisa vanhu vemasvingo province. Tinokohwa wit iri over 1,500 tons gore roga roga inoraramisa vanhu vemasvingo town. Chavanoda imvura inopinda muna mutirikwi, vanoda chikafu. Ike zvino ukaenda mumasherofu hamuna upfu. Vanoda mvura yakazara muna mutirikwi, ende imwe inotoerera ichidzira namutirikwi, asi chikafu hakuna chinoyerera namutirikwi chichienda. Hamuna chikafu mutaundi.
Meya waguta remasuingo wakule ni maboke vati wakaona gwaro iri ku office kwavo uye vari kuda kuita hurukuru na wabara pira nezwe nyaya ini.
Gamchira chichemo chakatogwa nevagari mairano ne kufako kakaitwa mvura kumusoro inofamba nemchekeri River na vamara pira isuse kanzuro tichaedza kuti titaure navo asi inenyaya kuti mvura isuse kanzuro hatina right especially pamvura inenge ichifamba iri mugwizi inokondrolewa nezinwa saka tichangoedza kutaura sezvo tiri kanzuro inomirira vanhu kuti ngotaura navo tiwo kuti vanogona here kuti vapavhure kuti mvura ifambe hongu vagari vane kodzero yaiye zvavakaita zvakarezve tikatarisa zvebumbiro remutemo pa-section 77 inotaura access to water mvura iyoyi inenge ichierera ndo mvura yanozoenda muna mutirikwi ndo mvura yanozodzokazve ichimwa kuvagari saka inogona kukanganisa kuvhakwa kwakaita kwogona kukanganisa vagari kuti vawane mvura yakakwana sekukurudzirwa kwazvinoitwa nebumbiro remutemo
mukuru wesangano remasvingo United Resin and Ratepayers Alliance kana kuti mura vaanoziva muguti vanoti vatambira danho revagari sezvo zvisina kunaka kuti munhu mumwe chete atorere dhorobha rose mvura
nezvakaitwa nevagari nokuti zviri kuratidza kuti vagari vava kuziva kodzero dzavo hazvingave chinhu chakanaka kuti vagari vashayiswe mvura nenyaya yemunhuwana anenge akabhuloka mvura uku achidiridza mupurazi make saka zvakaita vagari vari kuratidzira kuti havasi kufara nazvo uye vakakuisa petition kwavakaisa kumahofisi makuru iwayo tinotarisira kuti pane action ichatogwa kuitira kuti vakwanise kuwana mvura yavo zvakangonaka
vagari vanoti vamarapira vakasabvisa dhamu ravo mukati memavhiki maviri vachandoratidzira kupurazi ravo uye vachavaendesa kumatare edzimhosva hatina kukwanisa kubata gurukota rezvekurima nemvura vaperenzishiri sezvo vange vasingadairi nhare mbozha yavo ndakamirira studio 7 masvingo ndini Godfrey Mutimba
Zimbabwe neBotswana nhasi dzanyorerana zvibvumirano zvakawanda zvekudyidzana. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nemutungamiri wenyika yeBotswana vaMokgweetsi Masisi vaita musangano kuMahun vakati vakazvipira kusimbaradza ukama hwenyika mbiri idzi. Mukuze yanyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata munyori mukuru mubazi rezvokubudiswa kwemashoko vaNick Mangwana vari pamusangano wechipiri pakati peZimbabwe neBotswana weBinational Commission.
Chibvumirano chokutanga ndechatinoti muchirungu mutual legal assistance in criminal matters. Tiri kuti ipapo inyaya yekuti ngatibatsiranei Zimbabwe neBotswana kana pane vapara mhosva tinobatsirana kana paine nyaya dzemacriminals dzevanopara mhosva vekuZimbabwe vakapara mhosvawo vakaendawo kuBotswana vekuBotswana vakapara mhosva vakaya kuZimbabwe vekuZimbabwe vakapara mhosva muBotswana nezvakadaro daro. Chechipiri nyaya dzezveutano kudyidzana nyaya dzezveutano kubatsirana kurwisana nezvirwere nezvimwe zvakadaro. Chechitatu zvanga zviri zvedzimba kuti tinoita sei dzimba dzinobatsira ruzhinji dzakawanda atinoti malow cost housing anotingamaita sei kuti vanhu vedu pakati pedu vanonetseka pekugara tiite kuti vawane dzimba nemutengo wakareruka dzimba dzinogarikawo dzinovakika nokukurumidza. Chimwe chacho chibvumirano changa chiri chinyaya dzokufambisa mashoko nezvebroadcasting. Tiri kubatsirana kubvira kunana digitalization tichiyananisa mashoko tichibatsirana nenyaya dzetechnology nezvimwe zvakadaro. Mumwe wacho nyaya yesport development yekuti tigadzirire mitambo yedu tivakiridze mitambo tikwenenzvere iende nezvepamusoro nyaya yamba dzemasports. Saka sport development tine chibvumirano chinoenda ikoko. Tine chibvumirano chezvemashandiro pakati pedu tinoshanda sei pane kumwe kwokuti awa munhu akanabva akanoshanda ukovo chii chinoitika akanoshanda uko chii chinoitika. Chokupedzisira ndezvemadzidzo zvokudzidzira mabasa amavoko yatinoti vocational education training.
Sika vamwe vanoti vamangwana hongu zvibvumirano zviri kunyoreranwa asi hapana chiri kubuda munoti kudini mashoko iwayo?
Zvibvumirano zvatanyorerana zvinozadzikiswa. tikangoti sokutanga chaiko isusu tabvumirana nyaya yekuti tichange tichigoverana mashoko Botswana TV tato sachibvumirana chacho nhasi chikatobva chatotanga kushanda nhasi zvokuti patati tosainirana ZBC yanga ichiona feed yayo kubva kuBTV zvichichibvumirana chocho
Munyori mukuru bazire zvekuburitswa kwemashoko vanik mangwana vari parunare kumaun asi vachipa pfungwa dzavo vanoongorora nyaya dzezvapfumi vari Joyce Ngwenya vati musangano uyu kutongana kwembudzi nekuti hakuna chauri kuita kusimudzira vemabhizimisi Vamwe vagari vemuchinoi vanoti havasi kufara danho rakatorwa nevamwe vanotengesa hupfu rekuti munhu aburitse chitupa chake kuti atenge hupfu. Nunorai Jena anoti panyaya inotevera.
Zvitoro zvakaita seN Richards Gain Wholesale neEco Zimbabwe zvave kutengesera hupfu kune munhu anenge aine chitupa chete. Danho iri riri kushorwa nevakawanda avo vari kuti zvinosiya vanhu vakawanda vasina zvitupa vachifa nenzara. Mumwe mugari wemuchinoi vaBazilton Kanonge vanoti zvekudya ikodzero yemunhu nekudaro haafanirwe kutadza kudya nekuti haana chitupa.
Bumbiro remutemo weZimbabwe rakanyatsotsanangura zviri pachena kuti every person has a right to sufficient food. Zvichireva kuti hazvimisi pamutemo kana kuti hazvitendegwe kuti vanhu vange vachibvunzwa zvitupa pakuda kutenga hupfu. It's an infringement to human rights. We don't allow such.
Izvi zvatsinhirwa navaIsrael Nyandoro ava vanoti vanhu vakawanda havasi kupiwa zvitupa kwamudzviti zvichinzi havana mapepa anogadzira zvitupa.
At the moment, ukaenda kwaregistra vari kuti hatina madhiski ekupa zvitupa. Vakawanda vanhu vada kutora zvitupa asi madhiski aringonetsawo sezviri kuita pepa repasi. Saka until and when that system is corrected kuti itane madiski akakwana munhu wese anokwanisa kuti aningirikane because zvazvinoreva ndezvekuti kana ini ndakarasa chida unotora chitupa ndatoone dambudziko zvakare rekuti handikwanise kuona upfu wemba womumba mangu wemhuri inova iri punishment ini semukuru wemba head of the house
asi vamwe vakaita samai Cornelia Matekenya vanoti kutenga hupfu munhu aburisa chitupa zviri kuita kuti hupfu hutengwe nevanhu vakawanda uye zvinoderedza huori
zvinonakira kuti vanhu vari kutenga kana usina chitupa unogona kutenga kana cheni munhu asina kuwana asi ukasiya chitupa chako paipa nhamba dzako dzikapinda mukompyuta paunozodzoka kuda kutenga ine chitupa ichocho unowanirwa pamutengo tinotenga takawanda ukatenga ndisina chitupa ndogona kuenda panye ndosiya upfu ndodzokera futi ndotenga ndodzokera futi ndotenga asi kana une chitupa vakasvika paipawo vapa chitupa chako chambotenga nofanana kuti hamunhu amboendesa yambotenga
Vadzizai mapfumo vanoti zvose zviri kuitika zvinoreva kuti chikafu chishoma munyika nekudaro hurumende inofanirwa kuunza hupfu hwakawanda kuvanhu.
Zvinongoratidza kuti chikafu chishoma ndesaka chichiita kiu chakuita procedure yekuti zvakutengwa nemhando dzakasiyana asi chikafu changofanira kungotengwa munhu pachii zvisine nechitupa.
Mukuru wechitoro cheN Richards vaJohn Matikiti vanoti vari kuti munhu anoda hupfu anofanirwa kuuya nechitupa kuti vazvichenure kana vobvunzwa kuti vakatengesera ani hupfu.
Vakauya handizi takanzi munhu akauya neID yake handizi tombuka mubhuku obvanya naye patii tuikuwa hupfu ndeiyo uye anenge akutopika kuti uya ambotenga kuti hana. Ndivodongoti iwacho kana wakuya kuzotadzisechi yautozoti vanhu vakatenga upfu ndavo ndoyusa zvo yati kutira kubhuka mpona isitongoti yangovhichenesa kuti tikabvunza rufu vakaenda kutozoti nenge akauya akatenga upfu matiro dzaidi ngaayo
hupfu hwerolamil uhwo hwave kutengwa nemadhora makumi manomwe emabhondi kana RTGS sezvo vanohugaya vachipiwa mari nehurumende huri kunetsa munyika yose. Hurumende iri kufungawo kupa vanhu vanoshayiwa makoponi ekutenga hupfu senzira yekupedza uori munyaya dzezvekugaya nekutengeswa kwehupfu. Vamwe vanhu vari kupomerwa mhosva yekutenga hupfu muzvitoro nemari iri pasi vonohutengesa nemutengo wepamusoro pamukoto. World Food Program inoti vanhu vanoda kusvika mamiriyoni masere vakatarisana nenzara inotyisa munyika uye vanoda kupiwa chikafu nechimbi-chimbi. Izvi zvinonzi nesangano iri zvakakonzerwa nekusanaya zvakanaka kwemvura uye mitemo yehurumende iri kungovandudzwa chero nguva. Ndakamira Studio 7 muchinoi ndini Nunura Ijena.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Dunhu reCalifornia muAmerica riri kuramba richiranga zvakaomarara kambani yakatobhuroka kare yePacific Gas and Electric, iyo yakabatwa nemhosva yokukonzera kubvira kwemasango munyika iyi muna 2017 na2018. Mumwe mutongi mudunhu iri akwedzera mari yakabhadhariswa kambani iyi kubva pabhiriyoni imwe chete nezviuru mazana manomwe kusvika pamabhiriyoni maviri. Nigeria inoti kune chimwe chizvarwa chekuItaly chiri kushanda munyika iyi chabatwa nechirwere chorura pasi rose checoronavirus. Murwere uyu akadzoka kuguta reLagos achibva kuMilan kuItaly svondo rino. Izvi zvapa kuti nyanzvi dzityire kupararira kwechirwere ichi munyika ine vanhu vakawandisa muAfrica. Pari zvino kwabatwa vanhu vamwe vanhu vaviri nechirwere ichi muAfrica, kuAlgeria nekuEgypt. Mubato remaDemocrats muAmerica maita kunetsana kunotyisa panyaya yokusarudza munhu achamirira bato iri musarudzo dzemutungamiri wenyika achikwikwidzana nemutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump muna mbudzi. Kunetsana kuri pane vavi kuti bato iri rinofanira kuenda pakati nepakati kuti riwane rutsigiro rwevanhu vanenge vasina mapato avakarerekera nevamwe vari kuti bato iri rinofanira kuenda kuruboshe zvakanyanya vachitsigira vaBernie Sanders vari kutungamira bato iri. Vari kuti bato riende pakati nepakati vanosanganisira vaive mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaJoe Biden navamwe. Munyori mukuru webato rinopikisa reMDC vaCharlton Wende vamiswa pamberi pedare nhasi. Gweta ravo vaHarrison Nkomo vachiti nyaya yavari kupomerwa yekuti vaida kupidigura hurumende iraswe. Asi vachuchusi vehurumende vatsika madziro vachiti izotongwazve rimwe zuva. Dare rati nyaya iyi izonzwikwa musi wa2 mwedzi unouya. Mukuzeya nyaya iyi tabata vanoona nezvemutemo muMDC vaInnocent Gonese.
Nyaya yavahwende taenda kukoti zvara nhasi. Gwechivaka chimiri yavahwende vaHarrison Nkomo vaita chikumbiro kudare kuti vachibviswa parimandi nekuti vagarisa vari papo parimandi. Saka zvaitika ndezvekuti izvo mutongi azoti anoda kuwana nguva yekuzeya, asi nyaya yacho sekuona kwedu yanga iri pachena, yanga yakajika kuti vahwende vagariswa murimandi vari parimandi kwakaibesa kubva musi wa6 March kusvikira nhasi. And vapiri vemhosva havasati vatipa zuva rekuti vanoda kuvaisa rini kudare.
Chikumbiro chenyu kudare redzimhosva changa chiri chei?
Chikumbiro changa chiri chekuti aiwa, sezvo zvinhu zvestate zvisina kurongeka ngavangoita ivo kuti vavaregedzi zvavo dare nevaregedzi vozovadaidza nemasamanisi kana vachinge vazogadzirisa imba yavo. Saka vakuru vapiri vemhosva havana kutambira zvatataura izvozvo. Saka vazoti kumukuru wedare aiwa titei zvakare nemukana, asi iye mukana vakapiwa yakawandisa. Taonawo zvakare kuti dare rinenge risina kunatsoina nyaya zvakanaka nekuti kunyange iri pachena yekuti vanosangoti vachingonzi vachidyiswa parimandi kana vapiri vemhosva vazogadzirika vozovadaidza.
Vakuru vemhosva vati chinyi pamusoro pechikumbiro chenyu?
Ha, hanzi tongo chapuwa mtuwe mvuru na kuta pasi chuma maskati asikutila kwa mtuwe kuita sanga kutila pangu kuberi bozi nyenge eka chika kutiku una kudu mtuwe ngadi yangu pachi tongo chikuta hivo wawu hindi gawaji simu mbukwa nukutila kwa tiku kuita hivu simu pasi mtuwe ya katuwe kwa matete diza hawa katuwe kwa wasikuwa sabita kusimu mbukwa kwenye kwa mtuwe kuenda kanyza kwa mbenta nimba yao kana kumilitia mburi yao chisezi wakabati kondila takondi ni rume hindi kasikuona kwenye nyingi ya kachina kudaru na hibira wangu utaiwa tuzo kwa hibu kwenye hibu hapa tawasimu mbure
so kuona kwenye munaona sikuti zisha gadri suwele pa muno zekera na mfuru
so kuona kwenye kwa nadari ni kachunga nye sinya ya nikita hibu sasa kuda kufadza urume hindi tuona sikuwa mesinguru kwa msumu achuwe za machari hibu anabugu niraso kanaka mtumbo wangu chunga nyaya alicha sila chunga kama chunga nda kubuta kutuwecha sii
abo vange vari vanoona nezvemutemo muMDC vaInnocent Gonese vari parunare kuHarare neStudio 7. Zvichakadaro bato reMDC riri kupomera mapurisa mhosva yokurapa mbidza kuita misangano yaro munyika. Izvi zvinotevera kurambidzwa kwemutevedzeri wechigaro webato iri vaJob Sikala kuita musangano kuzengeza West vachitaura nevanhu vavanomiririra. Mukuzeya nyaya iyi tabata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati.
I'm not away for what you are saying because the notifications for meetings are not submitted to Police General Headquarters. They are submitted to the regulating authorities or officer commanding district. So in the officer commanding district, they don't have a prerogative of advising us. The misangano zune ende swa kuma district, kune atoti ma officer commanding district kana kuti ma regulating authority. Ndivo vanoita zvekudzwa kunzi kune misangano. Saka isusu sepolice general headquarters hatizoudzwi nema regulating authorities zvese zvinoitika ikokoko. Nokuti vane masimba ava vakapiwa na Commissioner General nehurumende.
And pane veZimbabwe Congress of Trade Unions zvekare vari kutaura zvimwe chete izvozvo zvekuti munovarambidza kuita misangano kunyange zvavo vasingasungirwi kukukumbirai kuti vaite misangano.
Yes, sendera kwandaita isusu kupolice headquarters atiziye zvinoitika kumadistrict. Kunze kwokunge tatotaurirwa newe kumadistrict kuti kune zvakati zvaitika kana zvoda kuitika. Kana kuti inini vatori venhau sezvamaita ipapapa kuti matotiudzawo neizvizvi takutoitawo kutoda kutizive kuti zviri kufamba sei chii chamboitika but kuti tiri isusu tine mashoko atanga tichiziva tinganyepe ipapo.
Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati.
Vateereri musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisa anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega ninguva dza 7 PM svondo kusvika mugovera munenge muchitibata pamasaisa anoti 909 AM, 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotanga na 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisa anoti 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave.
Bodhi idzva reZimbabwe Broadcasting Corporation nhasi raudza paramende kuti hurumende nemakambani ayo ndivo vari kukonzera dambudziko rekushayikwa kwemari mukambani sezvo vasingabhadhari basa ravanoitirwa nekambani iyi. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Vachipa humbo maererano nezviri kuitwa nebhodhi ravo kugadzirisa matambudziko akatarisana nezbc pamwe nematanho avari kutora kuvagadzirisa, sachigaro webhodhi iri Dr Joseph Taivati, zvikamu makumi masere kubva muzana zvemabasa ekambani yavo zvinobva kuhurumende nemakambani ayo, nekudaro kusabhadhara kwaanoita ndiko kupa kuti kambani itatarike.
The non-payment of ZBC services by the government's arms has further
deepened the funding crisis of
Nyaya yekusabhadhara kwehurumende ndiyo yawedzera dambudziko remari muZBC. Apo tiri kugadzirisa ufumi hwedu zvakakosha kuti tizive kuti hapana chemahara. Kunyange zvikaita sekuti ndezvemahara, tinofanira kuziva kuti zvinobhadharwa.
Vatiwo marizinese haana mari nemusoro yari kuunza mukambani iyi, sezvo mari inobhadharwa iri shomanana uye yakapedzisira kukwidzwa makore gumi apfuura. Semuenzaniso, vati mabhizimisi anobhadhara zana remadhora pagore, vanhuwo zvavo vachibhadhara makumi matatu emadhora chete parizinesi reterevhizheni. Dr. Taivati, nyaya yekuenda kwemagetsi yave kuita kuti vanhu nemakambani vatadze kushambadza nenhepfenyuro dzeZBC, izvo zviri kuita kuti kambani irasikirwe nemari yakawanda. Vatiwo chimiro cheZBC chakasviba nekuda kwenyaya dzezvikwereti, uori nezvimwe zvekuti vave mushishire kuzvigadzirisa. Vaenderera mberi vachiti zvinhu zvinogona kutonyanya uipira ZBC, nekuti kuvhurwa kwemasaisai kunoreva kuti pachave nemakwikwi kubva kune makambani achapiwa marezinesi neBroadcasting Authority of Zimbabwe. Asi kunyange hazvo vataura zvichemo nezvavari kuita, nhengo dzekomiti yezvekuburiswa kumashoko dzati board iri rinofanira kuchinja maitiro ebasa kuZBC. Imwe nhengo yekomiti iyi vasimba neutamudarikwa veZANU PF vati havaone chikonzero chekuti vashambadze neZBC nekuti vashandi vacho kusanganisira vatapi venhau havagoni kuita basa zvine unyanzvi. Vasettlement chikunya veMDC vatiwo zvinosvibisa chimiro cheZBC inyaya yakaita sekuti vamwe vatapi venhau vayo kusanganisira vamwe vakuru vakuru vanomboita zvematongerwo enyika zvakaita sekupinda musarudzo dzemumapato vodzoka kubasa kana vachinge vakundwa. Asi Dr. Tai vati havaone chakaipa pane izvi sezvo mutemo wenyika uchibvumidza vanhu kupinda musarudzo. Nhengo dzekomiti iyi dzange dzichidawo kuziva kuti board iri richaita sei kupedza kupindira kwebazi rezvekuburitswa kwemashoko kukambani yeZBC uko kunonzi kunoitika zvakanyanya. Dr. Taivati, bhodhi ravo richazhidzana nebazi ravo, asi vakati havasi kuzobvuma kuitiswa zvinhu zviri kunze kwemutemo. Hurumende yakaisa parutivi mari inodarika mamiriyoni matanhatu emadhora ekutsigira ZBC. Kurukota rezvemari vamutulimwe vanoti mapasi nemakambani ehurumende anofanira kubhadhara basa raanenge aitirwa neZBC kuti kambani ikwanise kuita basa rayo nemazvo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Muchirongwa cheLive Talk na 8pm nasi, tiri kutarisa nyaya yokurambidzwa kweZimbabwe kutambira nhabvu munyika neCAF, ichinzi nhandare dzayo hadzina kukodzera. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am, 4930-7270 ne-9885 shortwave. Sezvo nguva yedu yapera, regai tingotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Vagari vekumasvingo vochema-chema negurukota riri kupomerwa mhosva yekutora mvura yeguta richiendesa kupurazi kwaro. Zimbabwe neBotswana zvonyorerana chibvumirano chekudyidzana. Vanhu vochema-chema nenyaya yekuti vauye nezvitupa kuzotenga hupfu. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare mangwana. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti mosara zvakanaka.
Soku isika tisenda baku